kuvota kwakavota muri Nyarara takazongowanawo mafew incidents ekuti pana traditional leader sabhuku vakaenda kunovhota vakapedza pati regalia yezanu pf asi vakazoda kuvhara pati regalia yacho kwozoita mapati agents zanu pf nemdc alliance vanga vane mapati agents vakawanda mamaterials nokuvhotwa zvakanga zviri pagara rakanaka mamaterials anga akawanda uye zvaanga aripo on time kuvhotwa kukavhota on time then maresults takazoona kuti zaka east yakaenda kuzanu p f asi kuinchiza rdc ward 15 candidate yakazvimirira ega independent zinde yakawina election iyo zvongokurudzirawo vamwe kuti chero kuti uri kubato diki kana kuti uri independent unokwanisa kutongohwina election kana uchinge uchiofa mapolicies anofarirwa nemavhoters
tinoonawo vemapato anopikisa vanombochema kuti sarudzo dzebyelection dzinovanetsa kukunda nenyaya yekutyisidzirwa kunenge kuchiitwa vanhu munharaunda dzinenge dzichiitwa mabyelection zvinhu zvamakasanganawo nazvo here mukutarisa kwamaita maelection
takaona kuti papreelection makampeni panenge pane pakuvhundutsirwa kuti mukasati vhotera muchazviona uyezve matraditional leaders anasabhuku dzimwe nguva ndo vanenge vachifamba vachiita partisan kusapota rimwe bato izvo ndo zvatinoona kuti zvinopa kuti vamwe vanhu vange vachivhundutsirwa zvavo kana kutya asi sezvatoona kuinchiza ndezvokuti chero zvikataurwa vakavhundutsirwa asi vanhu kazhinjisa vanozoshandisawo nguva dzavo pakuvhota vovhota nesarudzo dzavanenge vachida nemunhu wavanenge vachida pamwoyo pavo sokazvongokurudzirwa kuti vanhu vange vachienda kunovhota uyezve vachiziva kuti vhoti yavo iri secret ende vakasununguka pamutemo wenyika kuvhotera bato ravanenge vachida kana kuti munhu wavanenge vachida uyezve vanofanira kunge vachiripota idzo dzinyaya dzakadai kuzimbabwe electoral commission nokumapurisa nezimbabwe anticorruption commission nezimbabwe human rights commission kana vachinge vasangana nenyaya idzidzi dzekuvhundudzirwa dzinenge dzichiitwa vanhu panyaya dzokuvhota
mabyelections mazhinji vanhu vanonovhota vanoita vashoma vakavhota rondo runo kuincisa nekuzaka east vakabudawo zvakadii
aha sokuincisa totoona kuti akahwina juta shepherd anga achingowani 287 votes very very low turnout zvichireva kuti vakaenda kunovhota vanga vari vashoma steric kwozoita nokuzaka futi tinoona nemabyelection akawanda izvinhu akaita mwedzi wapera mafigures edu ari kudzikira pasi zvokuti